Taronga gungano rekuratidzira vanhu vabuda tavadyara mumabhengi mese taundi yese tazoona isisu response yezrp nhasi ichiratidza kuti vaita hunhu hwokusada kurova kana kumbunyikidza saka isisu nokuti tiri reasonable citizens tazongofunga kuti vakomana kuratidzira hatingoratidzira for the sake of kuratidzira vanhu ava tinoda kuti tirambe stationary 101 vari kuratidza kuti iwo pachavo vabindira vadzoka havasi kuratidza kuita umbimbindoga tikati aiwa vashoma vedu chitendererai muchingotaura kuti hatisi kubvumirana nestationary 101 asi isisu semacitizens ngatiregei kungoratidza kuti tinoda kungonetsera nevanhu ava pasina chikonzero nokuti nhasi vangoratidza kuti vanhuwo vari kutanga kudzidza therefore we just let it go but vashoma vangotenderera mutaundi vachitaura kuti hatisi kuda stationary instrument 101 and president Mugabe zvavari kuita kuti vanosvika vachiita interfere nejudiciary nemajaji vari kurasika sapresident nokuti haufanirwi kuti uri head of state unoenda wotyisidzira majaji kuti vatadze kuita basa ravo saka tiri kuti neurongwa hwekuti tikaona vasiri kubudirira mukunzwisisa vanhu vacharatidzira zvinotyisa masvondo ari kutevera kana kuti mazuva ari kutevera
asi tiri kunzwawo kuti mudhorobha mava makazara mapurisa ichokwadi here
mapurisa anga akazara mudhorobha asi havana kuita umbimbindoga hwavo hwokurova vanhu kana kudzinga vanhu